Mushiro yemekupedza nguva yakareba pachina kuriranwa nyoka menyu nenyaya yekuita musangano unounza pamwe chete vashandi vashandirwe nehurumende weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF. Musangano uyu wave kutarisirwa kuitwa vhiki rinouya. Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vatenda kuti pazowiriranwa zuva rekuita musangano uyu.
Dzakaendeswa nyaya idzodzo kuma piastas kana kuti kuma committees ari pasi. Ma committees agara masondo mairi afura akataura hurukuro idzodzo kukadoma vakatopedza. Iyo zvino takutomirira kuti kana zvafamba zvakanaka musi wa 5 the main TNF inenge yakutoreceive report iri kubva kukadoma.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu.
Wongu ndo zvara padziviswa nehurumende kuti musi wa 5.
Ko zvii chaizvo zviri kudiwa nevashandi? Tabvunza vamoyo.
Isisu nguva dzakawanda kuaido takagara tichitsvaga rubatsiro panyaya yekuona kuti kodzero dzevashandi dzinoremekedzwa. Ndizvo zvatiri kutarisa kuti zvinofanira kuva zvichionwa neaido. Saka pavanoronga maprograms avo kana urongwa hwavo tinenge tichitaura isisu kuti chionaika kuti tingati international labor standards kana kuti maconvention Zimbabwe inenge yakasaina kana kuti yakakomita kuti ichatevera anotevera maconventions acho. Saka ndizvo zvatinenge tichitarisira kuti airo inenge iri watchdog kutoona kuti zvainyika zvayakatendera kana kuti kusaina kuti ndizvo zvatichaita ndizvo zvinoteedzerwa here.
Pane zviri kutarisirwa nevashandirwi vamurefu vanopindura.
Zvandataura ndataura in general terms nekuti zvatiri kutaura chaizvo zviri paagenda tine marecommendations anenge akaitwa. Saka takamirana kuti hatisati akupublisha kusvikira tazvitaura paTNF. Asi generali tiri kuda kutarisa nenyaya dzekuti idestabilize nyaya dzeekonomi yedu. Pane mamezures atinoda kuti aiswe kuti ikonomi yedu idestabilize. Hatina details ndoanisaakukwanisa kupinda maari. Then tinodawo kuti currency yedu idestabilize. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuda kunotaurirana kuti zvatingaite kuti izvozvo zviitike kuti ikonomi idestabilize.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti zvakakosha kutaura nyaya yemari iyi.
Izvo nyaya dzestability yemacroeconomy yezvestability even matata currency nyaya dzecurrency nyaya dziri kunetsa mazuva ano. Makatona ikonomi iri yakuita dollarize nyaya dzeinflation dziri kukonzeresa kuti vanhu valose confidence neloko nezimbabwe dollar. Makaona even manisika yambo inge yatidzika mei pakati panovhemba nekutanga kwajanuary but tirikuona kuti panenge pakuitika abit of kusadzikama pamisika yeforeign exchange.
Gurukota rezvevashandirwi muzvinafundo Paul Mavhima vanotiwo vari kuda kuti patangwe hofisi inenge yakamirira TNF vachibatsirwa neInternational Labour Organization. VaMavhima, vaMurefu navaMoyo pari zvino vari kuVictoria Falls kumusangano uri kukokerwa neInternational Labour Organization. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisa runyoro rwavo pachibvumirano cheTNF kuti uve mutemo nechinangwa chekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.